Vakomba ivano tavasi kubva pachigaro cheumeya nekuti vasati vatambira tsamba kubva kubato ravo reMDCT yekuvazivisa nezvechisungo chakatorwa neNational Council yebato iri chekuti vabve paumeya. Bato reMDCT rakatora danho rekuti vakomba ivabve pachinzvimbo ichi mushure mekunge iwo nemamwe makanzura eMDCT mana vawanikwa vaine mhosva yekusatevedzera gwara rayo ratarwa nebato rekuti makanzura eMDCT avhotere vaCharles Chikozho sameya. Bato reMDCT rakapa vakomba kusvika nezuro 31 zvita kuti vabve pachigaro cheumeya voramba vari kanzura zvichinzi vaizodzingwa mubato kana vatadza kutevedzera chisungo chekuti vabve paumeya. Asi vakomba vanoti nyaya yechisungo chebato reMDCT ichi vari kungoinzura mumapepa nhau. Vanoziva nezviri kuitika vanoti vakombai vakapiwa tsamba yaivaudza nezvechisungo chebato ravo. Asi vakombai vari kuramba nerekuti havana kuwana tsamba iyi vachiti vachazoona zvekuita kana vatambira tsamba yacho. Vanoti pari zvino vanozviona vari munhu ane kodzero yekuvemeya wegweru.
And as I stand, I'm saying I don't receive anything from my party. And I'm legitimate mayor of Guelph.
Pavakabvunzwa kuti bato reMDCT richatora danho ripi kana vakombai vakaramba vachiomesa musoro sezvavari kuita, mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti havangataure nyaya iyi nevemapepanhau nekuti havasati vanzwa kubva kuna vakombai mbune. Vamonzora vanotiwo senhengo yebato reMDCT vakombai vanoziva nzira dzekutora kana vaine zvavanoda kutaura kubato.
Is a member of the MDC, and the MDC is a party. It has a constitution, it has a disciplinary code, which Mayor Kombai knows about.
Vamonzora vanoti makanzura eMDCT akarambawo kutevera gwara remusangano kune mamwe madhorobha munyika akapiwa zvirango zvakasiyana-siyana zvaienderana nekukura kwemhosva dzavo. Vamwe vagari vemugweru vanoti danho rebato reMDCT rekuda kudzinga vakombai pachinzvimbo cheumeya rinogona kukanganisa mafambisirwo emabasa ekanzuru sezvo kuchigona kuunza makakatanwa pakati pemakanzura. Mune imwewo nyaya, kanzura weWard 12 muguta reGweru vaElvis Mavhondo avo vakashaya pakupera kwesvondo vakavigwa kumusha kwavo kwaGutu nemusi weMugovera. VaMavhondo avo vaive nhengo yeMDCT vakaita kanzura mugore ra2003 vakave mumwe wemakanzura akagara pachinzvimbo ichi kwenguva refu. Vasiya mudzimai nevana pamwe nevazukuru vane tsama. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.